Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you from the Voice of America in Washington. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. this Thursday, September the 9th, 2021. Welcome to the Women's Roundtable here on Live Talk.
Yes, Marv, a small correction there. We are recording, so we are not live because of COVID-19, which is one of the issues, topics we'll be looking at today, with the government saying as of yesterday, September 8, 2021, Zimbabwe had 125,931 confirmed cases, including 117,822 recoveries and 4,517 deaths. And to date, a total of 2.7 million people have been vaccinated against the COVID-19.
Yes, and according to the Ministry of Health, as of yesterday, Zimbabwe had 135 active cases in the country and 14 deaths. And the ministry also says Zimbabwe needs to vaccinate 10 million people for the country to reach herd immunity, which it needs for the country to be safe and for the transmission not to be as high as it is currently.
Yes, and the other new cases which were reported just in the past 24 hours, 135 new cases yesterday, all local, and 14 deaths. And the government is encouraging people to vaccinate against the COVID-19. We'll be looking at this issue and other issues affecting women during this COVID pandemic.
Yes, and the government has also announced that there will be a batch of COVID-19 vaccinations coming into the country to boost the current stock that they have. And we've seen also that there's been the issue of transportation within, especially the capital city and Bulawayo, where people have been complaining that the ZUPCO buses that they were being used to ferry people to and from their homes to work were not enough. And we saw the government this week introducing some trains in a partnership with the National Railways of Zimbabwe to ferry people within Harare. So we'll be also looking and finding out from people also whether this is working or not.
Yes, and also in Bulawayo. But people are saying this is not enough, and the trains, they're usually far away from where people disembark, noting that they are very old, and some are saying what they need is for the ZUPCO monopoly to end so that there's adequate transport to ferry everyone to and fro. And we see that with the women, some, those who are still lucky to be working, they have to, you know, alight from far away from their places. And some have to, you know, stand for a long time in queues there until they are able to get transport, which is very dangerous to walk alone in the dark. Yeah, yikho-ke lokho-ke esiyabe sikukhangela namhla kulabo-ke abasanda ukusixhasa namhlanje sicubungula ukuphathelane lo-COVID-19. Yikho-ke siyabe sikhangela ukuthi ziphatha njani abesifazana, njengoba likwazi ukuthi luhlelo oluphathelane labesifazana. Bake besithini-ke labo uhulumende yena uthi izolo nje kuphela kulabantu njalo abahlaselwe yiligciwane leli kwakutsha COVID-19, lanxa sesinanzelela ukuthi amanani abantu abahlaselayo leli gcikwane angani ami ndawonye, awasakhweli kumbe ehle kakhulu, asehlala phose alingani. Izolo kodwa nje kulabantu abedlula ikhulu 135 abahlaselwe leli gcikwane, kwabhubha-ke bona abangu 34 amachuma amathathu lane. Kodwa lohulumende uthi-ke selokhu umkhuhlane lo waqhamukayo ngomnyaka odluleyo sowahlasela abantu-ke abedlula inkulungwane ezilikhulu 125,931 wabulala-ke abedlula inkulungwane ezine i-4,517. Siza-ke sikhulume-ke ngokuthi abesifazana-ke babona njani uhlupho lolu, njalo baziphilisa njani ngalesi sikhathi. Ukanti kulo hlupho njalo olunye oluthwalise abantu amagabha avuzayo olokusilela kwemota zokuhambisa i-transport, siyabona ukuthi iningi liyayiswela-ke i-transport imoto azokuhambisa ngoba amabhasi zukho isilela ngakho yafica kule ndwendwe eziningi. Uhulumende ke sefake isitimela ke ukuthi sithwale abantu, kodwa abanye bathi uzigadela khatshana kumbe wehlele khatshana lalapho yakhona. Abesifazana bathi kwesinye isikhathi bayihlaswa kumnyama emabhasini, okuyingozi kakhulu nxa sesikhangela abesifazana. Yikho ke lokhu esiyabe sikukhangela lapha sikucubungula kuhlelo lwethu nezinye ke indaba. Mavelasi.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi nemusi wechina September 9, 2021 pano pachirongwa chenyu pawomen's round table, icho ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere checovid-19. Tombotarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yedenda recovid-19. Ndo zvinhu zvatichange tiri kutarisa muzuva ranhasi, tichitarisa zvakare zviri kuitika panyaya yezvekufambisa. Tinoona kuti madzimai vari kutarisana nedambudziko rekufamba kubva kumba vachienda kumabasa. Panyaya yekuti mabhazi ezupco anotakura vanhu haasi akakwana, uyezve takaona nezuro kana kuti svondo iro rino hurumende ichiti iyo yawanikwa ichibatana neNRZ kuti iwanikwe ichiunza zvitima kuti zvitakure vanhu kubva kudzimba kana kumabasa zvakadaro mumadhorobha akadai seHarare. Totarisa zvakare kuti hurumende yataura zvakare kuti yawanikwa iyo ichiunza mamwe mabhazi ezupco achawanikwa iwo achiparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Asi vamwe vari kushorawo vachiti zvanga zviri nyore here kuti vanhu vakwanise kunge vachishandisawo zvimwe zvakadai semakombi nezvimwewo. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa pamusoro pezvazvo. Titarisa zvakare nyaya yedambudziko rakaitika imomo nomu America ye9/11 apo vanopfurikidza mwero vakawanikwa ivo vachibhomba muNew York muPennsylvania neimo muno muVirginia kuPentagone. Totarisa zvakare zviri kuitika panyaya yedenda irori recovid-19 regai tidzokere kukupai mamiriro akaita zvinhu. Bazi rezveutano rinozivisa kuti kubvira nezuro September 8 pane vanhu vanowanikwa ivo vakabatwa nedenda iri recovid-19 vanosvika 135 nezuro, 14 vakashaya. Totarisa kuti denda iri kubvira ratanga muna March gore rapfuura pane vanhu vabatwa nedenda iri vanosvika 125,931. Uyezve totarisa kuti vanhu vakabatwa nedenda iri vakarikunda vari pa117,822. Totarisa vakabatwa nedenda iri vakatisiya vasvika pa4,517. Totarisawo zvakare nyaya yekubayiwa kwenhomba dzecovid-19. Tinoona hurumende yazivisa iyo kuti iri kuunza mimwe mishonga yecovid-19 kuitira kuti mishonga iri munyika pari zvino iwanikwe iyo ichiwanda. Asi vanhu vabayiwa nhomba idzi dzecovid-19 vaakudaudzira 2.7 million munyika pari zvino. Titarisa kuti nyika inoti iyo inoda kuti ibaye vanhu vanosvika 10 million kuti pawanikwe ipo pachiitwa yavanoti ivo herd immunity. Asi panguva ino yecovid-19 zvizhinji zviri kuitika. Takaona isu kuti ehe zvinhu zvakaoma, asi pane vamwewo vechidiki vakaona rombo rakanaka. Semumwe chizvarwa cheZimbabwe, musikana wechidiki anogara imo muno muAmerica anonzi Tsariro Kandemiri, watakaona achipiwa iye ruremekedzo rekunge achimirira kambani yeNike pane zvipfeko zvavo, sezvo musikana uyu wechidiki anoita iye zvemitambo, anotamba mutambo unonzi lacrosse wemuno muAmerica. Uyezve akawanikwa iye achipiwa ruremekedzo iri nekuti Nike yakaona kuti mabasa aange ari kuita padandemutande anga achiwirirana nezvavanoda ivo zvekuti vanhu vawanikwe ivo vachikurudzira vamwe kuti vapinde nezvemitambo. Regai tinzwe hurukuro yandakaita naTariro Kandemiri pamusoro peruremekedzo rwaakawana uyu.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanga Nyahuye. Ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere checovid-19. Nhasi pachirongwa chedu taita rombo rakanaka. Hatina muzvare Tariro Kandemiri vawanikwa ivo vachiwana rombo rakanaka chaizvo kuti vange vari kushanda nekambani yeNike. Regai tiende kwavari tinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei uyezve kuti zvii zviri kuitika pari zvino.
Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare kandemiri.
Made yanti mabe.
Aiwa tiri wadi ungati tsananguro here kuti zvii zviri kuitika pari zvino.
Saka ini ndotamba mutambo unonzi lacrosse wakatangwa nema Native Americans muno mu America ku North America kwatiri. Saka nelacrosse ndinodzidzisa vana kuti ndinotamba sei, ndinotaura nema students eku university eku chikoro zvakawanda throughout kuno kuAmerica nedzimwewo nzvimbo muno muarea yedu. Saka Nike yakaona kuti semunhu ane social media following yakakura, ndine over 30,000 mafollowers pasocial media paTwitter neInstagram, vakaona opportunity yekuti vashande neni kuti varatidzewo maproducts avo manyowani nekubatsirawo community lacrosse kuti kure, kupa maopportunities evana vadiki kuti vatange kutamba, vawane equipment nemitambo zvakanaka, and vawanewo maopportunities enekuitawo Nike representative.
Pasi pechirongwa ichi unenge uchiita chii?
Nechirongwa ichi ndenge ndichiratidza maproducts eNike manyowani pasocial media pangu. Saka vakaita tsvimbo, toshandisa tsvimbo stick, lacrosse stick nyowani, ndandaratidza paInstagram nepaTwitter kuti onai, you know, tsvimbo yenyowani yelacrosse yeNike kana boots nyowani. And panoendawo kumaevents, panoita coaching, ndichitaura nemastudents, ndichivaudza kuti lacrosse yakadai, maopportunities andawana aya. For example, mascholarship opportunity andawana through lacrosse neleadership yangu zvinofamba so, then to represent a company nemasituations yayo.
Vabereki vakatambira sei chiitiko ichi?
Vakafara, tesakafara. Pekutanga paka Nike pakati turashanda newe, neniwo ndanditombori with disbelief, but mama nadhedhi natapi vese every single day vanongondiinspire, vanondiudza kuti tari, ramba uchishanda, ramba uchiita zvinhu zvaunoda, usatye. Saka newsi paakauya tesangofara kuti another door opens and semuri, you know, chungofara stere.
Mutambo uyu welacrosse unotambwa here kuZimbabwe? Iye unganyatsotsanangura here kune vamwe vangadawo kuutamba? Unotambwa sei?
Saka izvinezvi hausati wakutambwa stere kuZimbabwe. Pane organization iri kuSouthern Africa ikuedza kuita lacrosse program muSouth Africa nekuZimbabwe. And this coming year, one of my goals, angu main goal yangu ndeyekuti ndiendewo kuZimbabwe nditange kuunza equipment yelacrosse, tsvimbo zvelacrosse, ndichidzidzisa vamwe kuti tinotambwa sei. Saka pakutamba mutambo uyu unopiwa tsvimbo stick yakada kutange yehockey michana, asi ine kaneti kumusoro, and neneti iyo unenge uchikanda uchibata bhora. Saka munhu anenge achikandira bhora iwewo bata, ndetsvimbo yako. And very simple, but you know, pane unomhanya neshamwari dzako muchitamba, muchinakirwa, muchikanda bhora mugoo, mogowesa, mohwina. Saka it's so fun kuti utambe lacrosse.
Zvinouya nemari here izvi vamwe vangada kuziva?
Zvinouya nemari, asi kwandiri the biggest opportunity is just to represent vanhu vatema, especially vakadzi vatema musport lacrosse. Traditionally vanhu vatema, you know, percentage yedu yokutamba ishoma compared to varungu or vanhu vemamwewo mabackgrounds, because dzimwe nguva mutambo wacho unodhura, equipment inodhura, maprograms anodhura. Saka semunhu mutema, you know, ndiri proud. I have so much pride kuti ndikurepresentawo demographic yedu musport iyi. So pane mari zvapo, asi pane, you know, opportunity yokurepresenta.
Vanenge vachida kuwanikwa vachikufollowa pasocial media zvawataura izvi vachiona zvaunenge uchipfeka nekutambisa zvenaiki, vanokuwana papi?
Noona, ndiwana paTwitter neInstagram neFacebook at official laxgirl, OFFICIALLAXCIRL.
Vamwe vangada kuziva zvakare kuti waane makore mangani uyezve wakatanga rini kutamba mutambo?
Ndakatanga kutamba lacrosse kuhigh school, I guess secondary school. Ndandine 14 pandakatanga kutamba, and iko zvino ndaane 24 coming on 25 September 28. Saka bhedhe rangu rikuuya vadanotumira makeke. Uzayati mabve ntumira makeke, but yeah, proud to be turning 25 soon.
Tombotiwo kune vamwe vari kunzioko vari kuda kutamba chirongwa ichi, ungavakurudzira kuti chinyanya vasikana?
Ndingati usatye. You know, pandakatanga inini lacrosse chanchiri chinhu chinyowani, hapana vandaiziva aitamba, ndasikatombozive kuti tsvimbo yacho ndoibata sei, but kungoziva kuti I wanted to try and ndaida kuweka hard kuaccomplisha something new. Usatye. And you know, ukatanga nesport, for example, I know kuti vasikana kwando kuZimbabwe tatamba hockey, ndakatanga ndichitamba field hockey. Saka maskills anoita kuhockey, teamwork, strategy yokumuvha pafield up and down, zvinokubatsirawo masports lacrosse. and pana opportunity akawanda ma scholarship especially ne academics kagona classroom kagona pa field I opportunity yo yekuwana scholarship ku college.
Aiwa chiti famous venye kupedzisira nyanya kuvabereki vane vana vanoitawo mitambo tinoona kumusha dzinongova vanhu vanoti mitambo aibhadhare ungati chii.
No ndongoti sezvakaitwa nevabereki vangu support yavano yenyu vapay inspiration tingavidza kuti vanenyu varamba vachishanda through passion yavo because especially no social media mazuva ano maopportunity akawanda traditionally you know panakatanga neindasimapimbofunga kuti nai tinonifonera but when I end up, you know, parole away my athletes, now I'm going to phone out to charity, to equipment, to the product, you know, natural credit. So, the world, there's opportunity come in so many different forms, and athletics are a big, big way of connecting the community global. So, when I'm in Zimbabwe, can now connect in America, you know, Kenya. Kenya is a lacrosse team for a kids in our room, and my teams are under for a kids in our room, and that's given my opportunity to be a university. Kana mshikana ku Kenya kutuwa zo tamba from Nairobi, kutuwa zo tamba ku Utah for university full scholarship. Saka, you know, musa count out my sports, musa I disregard it because they play a big role and the opportunity yoku ita something amazing.
Aiwa, nguwebu nduyo ya itashanje. Tuna kutenda imu share tariro kandemili. Vanova iwo brand ambassador ye Nike kunge manga muimesu. Pano pachirongwa chedu, chinota disaju, nosangana nemadzima imu upenyu.
Thank you, Andy.
Chiramba chinotsakurwa nene mavasisana nauye ndiri muWashington. Iwe uri ku Paris notary.
Ine ndiri ku Los Angeles, California.
Watofanira basa rako ire.
Baba ndafambira along kuno na Janice my dad asked. I'm still working, you know, I'm on the job and Zachary is always working, saka you know, wherever I am I'm working.
Okay, thank you.
You're a young Zimbabwean lady who has actually chosen to be a nice brand ambassador through Lacoste. She played lacrosse at a college and also at high school stage and we have chosen because of social media following. And she also says she's the youngest member of the board of directors of the Tewaratan Award, which she says it is an award given to the best male or female lacrosse player in the nation.
So she is flying Zimbabwe's flag high here in the U.S. after, you know, she was born in Zimbabwe but now lives here. But has actually been chosen as one of the young athletes to represent Nike under lacrosse.
Yeboke siyabonga Marvelous. Lapho ke besilalele ingxoxo ke uMarvelous ayiqhube lo nkosazana Tariro ke Kandemiri yena ke odlala umdlalo we lacrosse ke besichasisela ukuthi wawuqala njani lo umdlalo uqhuba njani injalo usethole njalo elinye ithuba lokuthi aqhubeke kuwo ngoba nakho sekuthole ukuthi kube nguye omela inkampani ye-Nike phela lapha kulo umdlalo. Yebo ke okwakathesi sesilomunye ke umhlonishwa wethu osesixhasa ke ukuhlelo yena ke use-United Kingdom ozasitshela ke ngokuphathelane lo mkhuhlane we-COVID. Siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Nkosi. Ye, ngithemba i-volume yakho ingani ikhatshana ungayikhweza kakhulu. Nami ngapha ngizakufaka ku-speaker ukwenzela ukuthi uzwakale.
Manje.
Ye, hayi, yimi iphutha lami bengakufakanga ku-speaker, usuzwakala manje. Ungasitshela ke ukuthi igama ungubani njalo uvela ngaphi ekhaya.
Mina ngu-Faith, Faith Malinga, umsisi Nkosi, njalo kaNkosi. Ngivela eBulawayo ngokuzalwa. Ngihlala e-UK khona manje.
Ye, ngaphambilini kwalengxoxo ke wasichasisela ngengxaki obhekane lazo lapho usuka ekhaya e-Africa usiza khona ngapho e-United Kingdom ukuthi uhambe njani ngoba siyabona ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 lo uthinta wonke umuntu ukuthinte njani uhambo lwakho ukuze ube se usuka lapha usuka khona usiyafika lapho usukhona kathesi.
Umkhuhlane lo umkhuhlane omubi kakhulu obhebhethekileyo. Ngisuke lapha vele ngikwazi ukuthi i-government iyazama ngayo yonke indlela ukuthi iyoreduce ukuthi singahambi. Kodwa-ke ngendlela yokuthi silabazali silezinto zonke kuvele nokusiphoxelekile ukuthi sihambe. Although besilandela nje konke abakutshoyo. So sisuka lapha njengoba babesitsho ukuthi uyayenza i-test. Ube negative before uhamba 3 days before you travel. Sakwenza khona lokho, safika khona ngale South Africa la khona, sabona ukuthi nase South Africa mina ngokutsho kwami ngibone nje ukuba overcrowded nje ukuthi abantu lapha njengikhona egoli kubabona ukuthi sebephila lokhlanu ukuthi abaselandaba balendaba bona kodwa uyambona umuntu imaski khona kuyabe igqoke kodwa ingaphansi kwesilevu and ne overcrowding yakhona. Nekuphenduleni kwethu-ke into-ke manje eyiyo engenza ukuthi umphakathi ngiyajabula ukulalela kulokho okwenzakalayo. Ekuphenduleni kwethu khonoko ukuthi baza kutshela ukuthi uteste before ubuya nokuthi fanele ubhukhe i-quarantine uzohlala for 10 days. So vele ngibe ne-stress esikhulu ngihambele emoli yami singu-4 nabantwana bangu which is abantwana bangu-2. Ukuphenduka kwethu kube yi-stress from airport yase-South Africa sazi kwafika usuku lwalamhlanje lobe sine-stress ku-quarantine njengoba sikhuluma.
Yeah.
So ukuphenduka kwakho ukuthi khona uthole i-quarantine hotel kufanele ube ne-allocation form. Leyo allocation form awuyitholi nxa ngabe ungala quarantine hotel confirmation. Ukuze sithole leyo quarantine hotel confirmation sisayithola sokusele 1 hour or 30 minutes ukuthi flight isuke. And then xa uyithola ufila amafomu yabo sokugijima khonapho labantwana wonke babe sebefuna lokuku-offload e-airport. Sabuya-ke hayi kube nzima balaleli ekufikeni kwethu eHeathrow Airport sifike sehliswa phakathi lapha de silinde khona ibhasi nothi laku-migration. Ibhasi lami ibe yisimanga ngoba ihambe lathi 1 hour iboda lathi Heathrow. Mina bengizitshethi besesiya ku-quarantine akula information akulomuntu olitshela ukuthi liyangaphi. I-information ngi-limited lithwalwa nje njengamasaka lifakwe ebhasini lingatsheli ukuthi liyangaphi. Yabhoda ibhasi lathi almost 1 hour sabona sisibisela bheki lapho esiqale khona sisiya kulayini yabantu abaya kuquarantine bonke. Sifike ngo-7 sasa kwatshaya u-8 sisifana siqalisa ilayini yokuthi siyodindisa ama-passport. Nomntwana okade ngihambe layo la-6 years omunye la-13 years la bantwana lokhu bengakadli lutho balaleli. Akula muntu olendaba nawe laphana e-airport uyawa uledivective uba hypo no one cares. Sahlala laphana elayinini ilayini yankhona ibunkulu sasafika ukuthi sistempe isipassport ngabo-11-12 kutwana bakadli lutho. Nxa sifika laphana ngihle ngafika ngabuza mina ukuthi but njengoba lithi liyasiquarantine angila problem la ungihambe ngikwazi kodwa-ke ngelithi ngiyi-0 izolo lowa ngisebenzela i-NHS kodwa ngathese lingitshela ukuthi liye ngiquarantina lingibhadalisa imali. Wahle wazigeza umntu wabantu wathi hayi lokhu asikwazi ukuza labana abalapha. Safika nje khonapho kwathi ngabo-1 safakwa ebhasini futhi singatshelwa lokuthi siyangaphi. No information ngaze ngacina ngalwa balaleli ngathi hayi bo sisebhasini lapha abantwana abahleli bonke abadlanga sonke sesithule singafeyinta phambi kwakho ye wathi don lingabuzi mina. Mina ngihambisa kuphela amazilutho. Ngacina ngalwa ngilwe from lapho omunye ade sebhasini umkhiwa wasuke ungathi nanka amazayo ngahle ngathi angifuni manzakwa. Babuya-ke sebeletha ukudla-ke ngilethela abantwana ngokulwa kwami. Kenxa sifika khonapho ehotele sesafika ngabo-1 ibhasi lami ibihambise ehlisa abanye ibayihlise endaweni ezibona ukuthi zi-right wona uyanga awutshelwa. Sasafika-ke lapho esifika khona ukudla kokuqala esakuphiwa lapha zihlobo kwakuyirayisi lama-chips engalasuphe ngalaluto umntwana olwasekusezikahle khono sakhe kumbe sikubonile. Ukudla ade sikuphiwala konke kubonile akula muntu ophila ongakudla lokhu kudla okula. Njengangicina ku-day 5 lapho engigcine sengigcina ngisibonda ngisakwanisi ngolo mino umntane sehuda umntane sengasayenzi. Xa ngifona bathi kunodokotela ozobuya lo dokotela kabuyanga asesefonini ngaze ngabatshela ngathi sengiphuma-ke khathi sakula muntu ozombamba sengihamba lo mntanani esibhedlela. Yikho ukubuya kwe-security ingi-escoti ngisesibhedlela bengi-escoti isekhihlela eceleni kwami ngathi intshontshile tshontshe umntwana ma-aseswa ngaze ngaqedwa ngaphenduka-ke lo mntwana. Xa ngifika lapha vele ngalwa basebebuya bangixolisa bathi hayi sebezasinika ukudla okungcono kodwa ukudla kuzange kube ngcono balaleli. Kwaqhubeka yikho lelanga athi kule video esekhile phaa kwabuya i-aphu lelibolileyo bafaka ama-aphu abolileyo nerayisi ebolileyo phakathi. Yikho ukucinga ngisilwa wabuya umuntu ehoteleni okuthiwa ngumaneja wangijwamulela ukudla wabanika lapho. From there ngacina-ke sengibhalela bo-MP ngibhala yonke indawo ukuba le nto elapha yi-torture balaleli. ngagcina sengifonelwa ngumanager omunye wathini be-off bengekho amalanga wonke uyaxolisa baletha imenu ethi European menu. Nxa beletha imenu ibe waxolisa wathi bona bajayele abantu be-Bangladesh abajayelanga abantu be-Southern Africa. So kusho ukuthi abantu bonke baphiwa ukudla khonoko ukuthi uyaphiwa it's not tailored like it's tailored for abanye abantu not abanye abantu. So kwathiwa ukudla sokutshintshile stila kutshintshanga yikukhu oyidla ibona ukuthi luhlaza. Akutshintshanga nokuthi nxa uphuma usuya exerciser phandle babe kulandela bekutshela ukuthi isikhathi sesitshayele ngizengalwa mina ngayala ngathi angibuyeli. Bagcina sokuthiwa hayi thina sivumelekile ukuhlala ama-hours esiwafunayo phandle. It's not even phandle. Khonoko yikho ngikutshethi balaleli i-quarantine yebo umkhuhlane ofaneleke kuthiwa bavala umkhuhlane but khona i-question mark endayo la angikwazi ukuthi ukhona ongaphendula lapho ukuthi nxa ngabe bese ulungaphandle ile-world ungaba ku-contact womuntu one-COVID bahle bathi hambe u-isolate uye-quarantina uteste ungaba negative suphuma ususiye emsebenzini same time but with lokho thina sibuye sitheste negative. Safika lapha sifike kwathiwa i-day one ungayibali, it's a day zero. Ubusuthesta ngo-day three, ulapha bathi i-day two kodwa bebe ngu-day three. Uphuma u-negative. Baphinde bakucinge bakugcine futhi. Bakugcinelana amalanga wonke uphinde uyothesta ngo-day eight. Sesithestile no-day eight loyo saba negative. Sabuza ukuthi kathi wayingasiyekeli, sihambe sisahlaleleni. Ngoba nxa siphuma lisi-test, bathi i-government ithi besigcine kuzokutshaya u-day 11. So lapha angiwuzwisisi ukuthi kanti umkhuhlane lo wona bayawazi into uhamba njani, uthelelwana njani. Lale quarantine le iyi-prison or kuyini. Ebantwaneni kakhulu, it's not child friendly at all. Umntwana nxa engena khona kalathoyi, ngiyakwazi ithoyi vele ngebanike for ukuthi ba-prevente umkhuhlane. Kodwa lo waye banganiki khona kaza kudlalise yedwa endlini, aphinde ahambe lapho. Umntwana kalanti yokudlalisa bakhayoni yenza ukuthi uhleli sikhangelene khona la. Ngizwela abantu ohlala eyedwa kuleli room ele-quarantine. Uphuma uhlanya, uphuma uphandeni. Into engayitsho esikhangelane layo lapha ku-quarantine.
Ye, umntwana labo okhuluma ngabo ule minyaka emingaki?
Omncane ula 6 years, omunye ula 13 years.
Okay. Hayi sizaphenduka njalo kuwe usichasisele kutsha ke futhi okwenzakeleyo okwakathe sike sizathi ke sithathe ke omunye umlaleli. Marvelous, there you hit us with one of our guests, Faith Ngosi. And she was telling us what's happening in the quarantine center. But we would also have her again shortly for her to explain in detail what's going on also in English. For now, we have our other guest, Marvel.
Thank you so much. Apotanga tulikunzwa mwe mtereri wedu, my Faith Malingo, Ben Nkosi. Vangavari kutaura ivo pamsura peja vakasangana nazvo. Vanogara ivo kuBritain mushure mekunge vabva kuZimbabwe vachidzokera kunyika yavanogara yeBritain. Vari kutaura ivo kuti vakasvikopinzwa muquarantine vanga vachinyatsotsanangudza vachidododza kuti zvakafamba sei. Asi regai tibvatatambira mumwe munyarikani wedu vapinda muchirongwa pari zvino. Tinokutambirai nemufaro Pastor Rebecca Makai.
Marvelous, thank you, Makadi.
I watch you what is. I'm not sure it's an anguro kuti imi study sanganu renyu rinonzi chi uyeje zvii zvirongwa zvamuina zvo panguva ino ye COVID-19.
Isu tino fellowship Praise Covenant International Church St. Paul Chiwani kwa Minnesota. Tiri kunyanya ku namata nevanhu nekuti tiri kuona kuti kutaura kuri kutaurwa. Asi tiri kutsvaga solution. Vamwe vari kuita zvemavhaccine zvakanaka namapiritsi nekuita zvimwe zvose, asi isusu takaona kuti munamato ndo chinhu chiri kunyanya kubatsira panguva ino kuti tipe vanhu tariro uye kuti tibatsire vari kushungurudzika nekufirwa, tibatsire zvakare vari kutambudzika munguva dzino vari vega. Pamusoro paizvozvo tiri kuona kuwanda kwemichato iri kuputsika. Tiri kuona chinhu chiri kunyanya kukanganisa taona kuti tine kusangana kwatukita musi weSaturday, musi wemugovera Saturday ino, kuti timbogara pasi nevakaroorana nevakaroorwa kuti titaure pamusoro pezvimwe zvezvinhu zviri kuwanikwa muwananiso munguva dzino dzeCovid, zvakasangana sechinhu chakakura chiri kubuda zvakanyanya, chiri kubva chaaffecta nekuti vanhu vari kunyanya kugara pamwe chete vachishandira mudzimba, nyaya yeemotional neglect yakura yakuenzera muchato.
Nyaya iyi yamuri kutaura inorevei? Kana muchidaro, nokuti tinonzwa kunyange kuZimbabwe nekune dzimwe nyika pasi rose kune zvizvarwa Zimbabwe vari kutaura zvakare kuti zvechokwadi michato iri kuwanikwa yakawanda ichidambuka panguva ino yeCovid-19. Kana muri kutaura kuti nyaya iyoyi yeemotional zvinorevei?
Tirikutaura kana tichiti emotional neglect, tirikutaura kuti vanhu havasi kukwanisa muwanano kutsigirana kana vachitsigirana mumanzwiro. Mumwe wako anenge achidawo kuti umire naye mumanzwiro, nekuti munguva ino yatiri vamwe vakajaira, munoziva, kumabasa uko vanospenda tinospenda 80% or 70% yenguva yedu tisiri kumba, tisiri pamwe chete nevadikani vedu, tichingori kumabasa. But nokuda kwe COVID denda iri, vazhinji vari kushanda vari pamba, vakasangana murume nemudzimai ndipo pane ofisi, mukangodai madhumana, mukangodai 5 minutes, ati nhaiwe skebera uko yamwati foni internet. Saka tiri kuona kuti zviri kukonzera kuti pashayikwe kutsigirana, pane inonzi withdrawal of emotional support. Iri kuwanikwa ichikura muwananiso, yekuti zvandiri kunzwa inini, mudikani wangu anoti aiwa uri right. Kana kuti uri kutaurisa, kana kuti unonetsa, kana kuti unoshusha. Saka zvinhu zvakawana wandisa zviri kuitika, reaction inobva kune umwe wako, kusanzwisisana kuti ndatobatikana, ndiri kuda kuti unditsigire, handisi kuda solution. Saka ndo nyaya hombe iri kuitika kuti emotional neglect ndo yakonzera michato mizhinji panguva ino kuti dziparare, nekuti mhedziro yacho yahondo.
Matimi, mune chirongwa kana gungano ramuinaro neremusi wemugovera, gungano iri vanhu vanokwanisa kuripinda sei? Munhu kana aine muri kungoda vakachata here, vakaroorwa here, kana kuti rinopindwa nani nani?
Panguva ino tatiri kutsvaga vakachata, nekuti tiri kunyanya kuona kuti tiri kufokasa kune vari kutsvaga kupinda mudzimba, tiri kufokasa kuvasikana nevakomana, asi tiri kuona sekuti tanyanya kunegerera michato. Saka iri gungano iri tiri kuti edha vaakuda kupinda mumba vari engaged to be married, kana kuti vatori mumarriage panguva ino, ndo vatiri kuda kuti tinyanye kubatsira tikurukure, nekuti zvimwe zviya zvataa tichivanza makore makore tiri mumarriage, zvaivanzwa nekuswera kumabasa, zvaivanzwa nezvinhu zvakasiyana siyana zvaiti occupier, nekuda kwecovid hakuchisina. Saka uri stuck wakakomberedzwa nemadziro manaya. Saka imomomo mumba imomo mune hondo dziri kusumuka vasikana. Saka tiri kuti aiwa uyei titaure, tigadzirise, tizive togarisana sei mumanzwiro edu akasiyana siyana, nekuti iwo unonzwa zvakasiyana nezvandinonzwa. Asi togarisana sei, tingagarisane sei mukaspace kash? Munoziva imba ine 10 bedrooms, kana maswera mese inoita diki. Saka tinoda kugadzisa nyaya iyoyo, tiri kuda vakaroorana kana vachikwanisa kuuya. Asi zvatichaita, tiri kuita live, tinenge tiri face to face kuhotel kwatiri kuitira, asi tichange zvakare tichiburitsa paZoom kune vaya vanoda kuti vatijoine kuburikidza neZoom. Tichazenge tichidaro zvakare.
Tombopinda muchirungu kuti can you tell us what issues are you seeing happening? I see that you have an event on Saturday that's targeting those who are married and some of the issues that they are facing during COVID-19. Can you just go deeper into that issue and tell us why you decided to hold such an event?
Thank you, Marvelous. Yes, we are talking about emotional neglect in marriage. We are trying to go deeper to explain to people what is emotional neglect in a marriage, because the key premise of a marriage is the two people. You are a team. You support each other through ups and downs of life, physically, financially, emotionally. So emotional neglect is to withdraw that emotional support to your spouse. And this could be consciously or unconsciously. You know, it is arguably, yes, that sometimes people think, you know, when you feel emotionally neglected, it is they can fix it by doing something for you. But emotional neglect does not need you to fix me. I just want you to support me. I just want you to be there. But it's wrongly expressed, you know, and people think I'm overreacting when I'm trying to express myself that I'm suffocated. I just need time out, or I just need you to hear me. So this is the reason why we are trying to say, do you understand when your spouse is not emotionally supportive? What do you do? And we also want people to understand that what are the signs of an emotionally distant partner or spouse? Mm-hmm. How do you talk to your spouse or express yourself about how you are feeling? And we also want to be able to help people to differentiate emotional neglect and other things, because it can be so misinterpreted, emotional neglect. So we want to explain what it is. What do you need? How can you listen to your spouse without trying to fix me? But sometimes I just need the support.
Yes, and maybe just give us a tidbit of some of those remedies that you have found that are working, because a lot of people right now are in lockdown. And like what you said, you know, most people used to go out to work, but now they are forced to be together 24/7. Can you just give us a few tips of what people can, you know, can use, and then they can come and get the expounded view at your conference?
I think let me just talk about just some signs of an emotionally distant spouse or partner. There are lots of reasons why a person could become distant emotionally, which will cover, which we'll talk about when you come. But I just want people to recognize the signs sometimes of an emotionally distant partner or spouse, so that you are left in no doubt that there is a problem which might need to be resolved. Sometimes you find that your spouse prefers to be alone. I want to be alone. And sometimes he seems unable to express her feelings or his feelings. Mm-hmm. Sometimes it tends to lack empathy. There's no empathy. Sometimes there's constant criticism that actually destroys you, destroys your self-esteem. It destroys who you are. And sometimes, you know, you find that your spouse is not willing to contribute to the relationship. They just stand off. Why? Sometimes you find that in that relationship, there are too many lies. Sometimes you realize your spouse or your friend doesn't just follow through on their promises, what you agreed that you want to do. And then the biggest issue is failure to show physical affection. And then the failure to reciprocate to love. This is something that can affect and destroy a marriage during this time. So a marriage can survive without emotional intimacy. But do you want to thrive in that marriage?
Thank you so much, Desta. You heard it for yourself. Some of the issues that are facing women, especially is what Pastor Rebecca Makai is saying, those that are actually married and are living together as partners. Over to you, sir. I think you're muted.
Yeah, a very interesting perspective there from Omunyege Umshoni Chawetu, Rebecca Makai, abantu abachadileyo bahlala njani ezindlini sesikhangela ukuthi ukuhlukuluzana kwenzakale ngemzimbeni kuphela ukuthi physically hayi kukhona okunye ukuthiwa kwe-emotional okwemoyeni ukuthi ubona njani ukuthi omunye umuntu ehlalisane laye ngakusekeli yini ukuthi ube uhlaliseke lawe emoyeni yikho-ke besichathisela khona ngesikhathi se-COVID-19 lesi abantu behlezi ezindlini njalo besebenza bebonke esiza ukuthi kugcina kusiba nodlakela ezindlini. Hayi-ke sizabuyela-ke komunye umhlonishwa wethu unkosikazi-ke Rebecca unkosikazi Faith Malinga Ben Nkosi yena-ke useBrithani osichasisela ngokuthi uhamba njani khona ngale. Yes, we're coming back to you, Mrs. Nkosi. If you can explain to us again, you are at a quarantine center with children aged 6 and 13. What's going on there? How was your journey from back home to where you are now? And what were the problems which you faced along the way?
As I explained previously, that we are here in this quarantine hotel, family of four with children. So when we went home, I can say it was easy, not easy to follow the protocols, but we had ways to do that. Coming back again, it was an issue because for us to obtain that CTN number, it was difficult. We spent about, £200 making calls to this quarantine helpline. And these people were not picking their phones. And what they do is they'll pick a phone and then they'll put you on hold for about 2 hours. Mm-hmm. You're in Africa there, ringing these people, trying to get that CTN number. So after I spent about £200, that's when they gave us the CTN number, and it was the last minute. The flight was boarding at about 9, and we got the CTN number at about 8:30. So that's torture on its own. Then again, the problem was the arrival. Our arrival in the UK was a massive torture, because when we arrived here, we arrived at 7, with children up to 1 o'clock. They had nothing. They'd eaten nothing. And there was information was limited. No one was telling us, like informing us of what's going to happen, where we were going. It was just like, we're just like, take and go there. No one was explaining anything to us. So that's another journey of torture that we went through. Even if when we came here, I feel like quarantine is a prison. That's number one. Then, and I feel like quarantine is, like it has got, like, it affects people, emotional, mental health, from the way you are treated. And their food as well is tailored to a certain group of people, which is, when I rang the manager, he said to me they didn't know that they would get people from Africa. They are used only people from Bangladesh, which is, even if it's Bangladesh, the food is rotten. Even if the saying of standard is changed, like, for example, they try after I complained, and because I even emailed our MP. So after they heard that I've complained and the videos that are circulating, the manager came to me. He's trying to talk to us, saying we should work together for them to give us better food, but the food is not better even today.
Yes,
and again, for children.
Yes, go ahead with the food. Okay. Okay, go ahead with the children. You said one of them fell ill.
Yeah, one of my daughters, 6-year-old, she had diarrhea for some days, and then I had to ring them. One of the nurses rang me and said, you should just give a daughter a couple. There's nothing that we can do. So then that's where I had to fight. I told them that if you're not doing anything with this, no one is going to stop me. I'm just taking my child to hospital. That's when they brought a security who escorted us to the hospital. But they didn't do anything. We just came back. She came back still having diarrhea. And after that, we got rotten food continuously every day. So meaning that this is torture to our children, for example. Yes, I traveled with them. I shouldn't have traveled with them, but it was for a reason.
Yes.
I traveled for a very strong reason with my children. But then, we don't deserve to be treated like this.
Yes, and
we don't deserve, like, a violation of our human rights, I'll say so.
Yes, and what about the expenses for the hotel? Do you think they match the treatment?
The expenses, I think the price is ridiculously high compared to this standard of food and the standard of the hotel. it doesn't match.
Yes, and obviously, even if one pays low, there's no justification for rotten food. And of course, we did speak to, since we carried this interview on radio as well in the afternoon, we did call the hotel and told them for what other guests are saying. And the manager was very polite and said, send your questions in writing through the email. So they haven't replied. So if they had responded, it would be saying what their side of the story is, but they didn't. So what is going on right now? How are your children? And when are you coming out of the quarantine? And what are you going to do about this issue? Yes.
We are coming out tomorrow, which is day 11.
Okay.
And I still have a question about the day 11, because according to the government, it's 10 days. But Millennium is saying the hotel where we are, it's saying 11 days. What is, they're saying we don't need to count day one. So what is day zero? What is that day for? That's a question that I have, number one. So we're coming out tomorrow, and we've emailed our MP, who said we need to email him when we come out.
Okay.
And the, yes, and we're taking this further, we're escalating it further, because we've got all the evidences of the food. We've got evidence of my daughter attended the hospital. So we're still arguing for other people out there not to keep quiet. Let's make noise till this is resolved. Because I might be going through this, maybe somebody else is going through more torture or more stress wherever they are. Because I've spoken to different people, say, who are currently in quarantine, and I realize that one person is saying, yeah, well, Joe's better. Another one, she's complained and complained, and I think there's an issue where she is. So it's not only me.
Yes. Yes, that's very powerful that you are not just doing it for yourself, because the management is saying because you have complained, they will do it well for you, but they should do it well for everyone.
Yes, that's me. I'm saying this has to be done for everyone, and they have to change, not only today because I'm here.
Mm-hmm. Yes.
Standards everywhere, quarantine managed hotels, they have to change. They have to bear in mind, they have to consider that we are human beings, all of us.
Very powerful.
So if you saw the video, the manager, I think he realized that the food was rotten. He ran away, actually ran, he grabbed the food from my hand and he ran away with the food. Why did he do that?
Okay. Over to you, Marv. Like we said, we did contact the hotel and we're still waiting for the response.
Aiwa apo tukunzwa kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muBritain varikutaura ivo pamusoro pezvavakasangana nazvo mushure mekudzokera kuBritain kwavari kuti ivo vari muquarantine pari zvino asi vari kuti chikafu chavanga vachipiwa ikoko changa chakaora uyezve mwana wavo akarwara vakashaya kuwana rubatsiro saka ndo zvavari kutaura kuti ivo havasi kusiya nyaya iyi yakarara vachaendesa nyaya iyi vachaikwidza kumakata vakatonyorera member of parliament wavo uyezve kuitira kuti zvinhu zvizvigadziriswe nekuti vari kuti vari kuda kuti zvinhu zvigadziriswe nyanya kune avo vanenge vari kubva kuafrica amai Faith Malinga Nkosi regai tidzoke kwamuri mai Makai tiri panyaya iyoyi yezviri kuitika panguva ino yecovid tinoona kuti nyika yeamerica musi wesaturday kana kuti wemugovera vachange vachirangarira kushayika kwakaita vanhu muna September musi wa11 pane chiitiko chakaitika kuNew York kuPennsylvania neimo muno muWashington imi munoona sei zvinhu semakristu zvii zvamuchange muchiita panyaya yekupodza maronda akavhurwa aya
sekutaura kwatiri kuita kuti kwanamboita pekutanga kuti minamato tiri kuona kuti isusu sevatenderi minamato ndo yega inogona kubatsira vanhu nekuda kwekuti chakanakira kunamata Mwari kubatsira vanhu nekupa vanhu tariro shoko raMwari rinosvika pasingagoni kusvikwa nevanhu ndo zvakanakira munamato nekukurudzira nobudikidza neshoko raMwari rinonopenetreta rinosvika pakadzika dzika pemwoyo yevanhu vari kutambudzika nekuda kwezvinhu zvakaitika nekuda kwokuti kune vazhinji vari kuita go through trauma vane panguva inei nekuda kwezvinhu zvakaitika izvozvo uye kuti kana tasvika pakadai so vanhu vanobatwa nemweya wekutya vanhu vanovhunduka vanhu vanotya tikapiwa zviri kuitika kuna Afghanistan tobva tatarisa zuva iri riri kusvika remusi wa11 September kurangarira zvakamboitika unoona kuti mune kutaura taura kwakawanda vanhu havana kugadzikana, vanhu vazere nekutya. Saka zvichafamba sei kuAfghanistan, uko kuri kuitika sei? Saka kusagadzikana kwemwoyo yevanhu, isu seva vechitendero tinounza yatinoti tariro kuburikidza neshoko raMwari ratinenge tichikurudzira vanhu kuti ngativimbei naMwari, ngatimirei pana Mwari, musaise maziso yenyu paleadership, ngatinamatirei kuti Mwari ape utungamiriri hwedu njere, Mwari ape utungamiriri hwedu ability yekuti vakwanise kudecida zvinhu zvinoti protector, zvinotibatsira, uye tonamata minamato kuti ifambe isvike mumabhodha enyika yeAmerica, kukomberedza nyika yeAmerica. Mwari watinonamata unozvigona kana tikasumuka, tikatenda, tikabatirana pamwe chete. Saka isu vechitendero ndo position yatiri kutora kuti musatya, musavhunduka. Mwari unesu, uyai tive nekutenda kuti Mwari unotirwira. Haisi nguva yekuti une plan, nekuti kana hondo ichiuya haina wainosiya. Saka tinotongonoti hope chayo chayo kutaura chokwadi, uku tiri kudyiwa necovid, uku tiri kutya hondo. Saka toendepi? Ngatisimudzei maziso, uyai titarise kuna Mwari. Ndokwega panguva ino kune tariro yedu, ndokwega panguva ino kwatinogona kuwana rubatsiro kubva kuvana vedu muzvikoro vari kuenda. Unonzwa vanhu vari kutaura nenyaya dzekuti vana vanogona kungobhombwa muzvikoro. Aiwa, toda kupa vana tariro kuti kana munhu achisumudza mwana achienda kuchikoro, namata. Kana uchipinda mumba mumota usati waenda kubasa, namata. Zvikokwerowo protection yako kuburikidza nekukumbira kuchengetwa naMwari. Nekuti munguva ino yatiri tinoda kutaurirana chokwadi, haisi nguva yekutroya kutsvaga kuti ndofamba nepfuti. Nepfuti yako iyoyo, hondo dziri kungoitika, covid nekurutivi, hondo nekurutivi. Saka pa-9/11 tiri kumira tichiti kuvatendi nekune vasiri vatendi, hatina kumwe kwokuenda, uyai tidzokere kuna Mwari. Tiri kudedzera America, dzoka pana Mwari. America, vimba naJehovha. America, ziva Mwari wako uye akakuchengeta kubva kwekutanga. Saka ndopatakamira kuti tikurudzira kuti 9/11 inguva yekuti America idzoke pana Mwari, inguva yekuti America itarise maziso ayo kuna Mwari muchengeti wayo.
Aiwa, mazwi akanaka chaizvo. Pasa Rebecca Makai, todzokera kuchirongwa chenyu. Pane zvamataura imi kuti kana munhu achida kuziva kuti wanano yedu, chitsa yedu haisisina kumira zvakanaka panguva ino yecovid, pane zvaunoona zvii izvozvo?
Sekutaura kwandaita kuti dzimweni dzenguva muri muwanano imomo, kune zvinhu zvinoitika atinoti zviratidzo zvinokuratidza kuti I think ndinofanha kutsvaga rubatsiro. Rubatsiro edza kuvafundisi, kana kune vamwe vanhu vamunoremekedza mumuwanano yenyu, kana kutsvaga rubatsiro kune maprofessionals, matinoti macounselors pachirungu muzvipatara, kana kuti vari munzvimbo dzakasiyana-siyana, anonzi marriage family therapists kana kuti macounselors, kuti zvinhu zvikurumidze kugadziriswa. Ukaona muwananiso kuti mumwe wangu anenge akungofarira kuda kungova pake ega, to spend time alone, kungonzwa kuti ini ndipowo nguva yangu, ndipowo space, anoda kungogara akazvivharira, kana kuti hachadi kana kuwana nguva yekuwadzana newe kana yekutaura newe, ichocho chiratidzo chekuti pane zviri kuitika mukatikati. Chimwe chinhu chinogona kuitika ndechekuti anogona kutadza kutsanangura manzwire aari kuita, nekuda kwokuti iye pachake haasi kutozivawo pamwe maybe zviri kuitika maari kuti chii chiri kuitika. Uye pamwe munozongoona zvaputika kana mukazviregerera, nekuda kwokuti munotoda nyanzvi dzinogona kukubatsirai kuti maitikira azviri kuita nemamirira azvakaita zvinhu hazvina kumira mushe. Dzimweni dzenguva munhu anogona kutadza kunzwisisa kana kugoverana neumwe wake kuti mudikani, zvandiri kunzwa panguva ino ndiri kungonzwa kuti ndinoda kungozvivharira, handidi kutaura nemunhu, kana kuti usandi unongozonzwa mumwe kuti usandibati, usaswebere pedyo neni, handisi kuda kusangana pabonde, handisi kuda iwo hausi kunzwisa kuti koma wangu chiko chiri kumboitika. Unoda kuti utarise zvinhu zvakaita saizvozvo kuti
ndofunga pane sina kumira mushe. But nyetu kutaura ndiye kuti usaedze kugadzirisa mwa wako kumufixa nekuti dzimweni dzenguva haaso zvazviri kuda ari kuda kuteererwa pamwe ari kungoda nguva yekuti ugare pasi naye unzwisise kuti zvii zviri kuitika mukati make uyezve pamwe dzimwe nguva umwe anobva atanga kuva anoshoropodza mumwe wake anoona nekatsvina chaiko kepahwindo kuti pahwindo apa mhai hamuna kupukuta kukritisaiza kuyakwa kwekuti kunokubvisa iwe ndiwe mairemba waakutozwa kudzimba muno hamusi kugarika mune tsvina mumba muno makazodai kukritisaizwa ukangoti upfeko dress muri mumba imomo kana kuti urikudawo kuita chimwe chinhu munguva ino une vision une madreams aunawo uri kudawo kusheya neumwe wako kana kugoverana nemwe wako but unozoona kuti mumwe wangu ka uri kungoti ukadai wapfurwa ukadai bhomba rauya.
Yes, thank you very much, yes, that Mrs. Rebecca Mukai, the pastor, for powerful words there. Unfortunately, time is not on our side. We'll also give our other guest, Faith, Malinga Nkosi, the last word. Ungasiqhubela uhlelo lolu ngokusichasisela ukuthi uboneni ngendlela abantu abaziphatha ngayo nge-COVID-19 lolu khona le-South Africa lakhona ngapho kwele Britania. Abantu lokho bewanqabela yini lo mkhuhlane kumbe basihambela nje bengaqize qhakala.
Engizakutsho ukuthi e-South Africa engubonile abantu ngicabanga ukuthi sebetshela ukuthi sebephila lakho come what may. Njalo abantu bafaka ngaphansi kwezilevu, uyifaka uma ibona amapholisa yokuyihambe ngaphansi kwesilevu. So ungatsho ukuthi abantu abanjalo bayawesaba yini lo mkhuhlane, number one. Lapha eBrithani khona siyawusaba sonke, mina ngokwami ngoba ngawuvula lo mkhuhlane and lamanje ngisaselama-effects emzimbeni wami wawo lo mkhuhlane, mina ngiyawesaba ngoba ngisabulawa ngamadolo kungafika njawe likhanda kungafika ngodolo ngisakubathi ngibelwe ngu-COVID. So ngisakutshela abanye ukuthi siwesabe eni lo mkhuhlane futhi ngiphinde into bathi singahambi siye kwamanye amazwe kodwa nxa sesibuya khonapha sibuye singene egazini singakwaba amanye amazwe amaningi sonke. So kunzima lasephakathi eflightini imaski yakho awuyikhiphe nxa usidla kuphela. So nxa sesidla lo hlele eceleni kwami obviously ngizakhwehlela ngimiki i-COVID. So lapha I think umkhuhlane lo kuye kuyikukhuleka. Ngiyakwazi abanye abathembeki ekukhulekeni kodwa kuyikuthi sibambaneni sonke nini.
Ye, ngezinye indlela uyavumelana-ke lo mfundisi esilayo. Unkosikazi Mkhaya.
Yes, ngiyavumelana naye kakhulu ukuthi umkhuhlane lo ngicabanga ukuthi mina ngokwami ngifila ukuthi spirit esingekho right. Ngoba okwekwini okwenza ukuthi ungavele ubone umuntu ophethwe yi-COVID bese mina ngisebenzela isibhedlela. Lami ma ngifika endlini ngifika sengizizwa senginama-symptoms e-COVID. Ikuyini okwenza khona lokhu? And kuyabe kungama-symptoms iwana lawo okuthola ukuthi mina nginje ngayiguli i-COVID kakhulu kodwa ama-symptoms ama engasiwo lana abhaliweyo laphana. So kula muntu oyaziyo le nto ukuthi wakungamadolo, wakungamahlombe, into engekho kulisti yena liyana kusho ukuthi iza ngendlela ezihlukene. Bese beyinika amabizo-ke amakhiwa.
Yebo-ke kuyabonika. Kodwa-ke isikhathi asavuma ukuba siqhubeke. Sisonke powerful closing words there from Faith Malinga, Ben Nkosi. She also says she agrees with the pastor Rebecca Mukai that indeed prayer is necessary in this COVID, which she also has once suffered from. Mm-hmm. Over to you, Mother.
Pastor Rebecca Mukai, just to remind people where they can find you and join your conference on Saturday.
Tukusangana panonzi pa Hampton Inn Hotel, Hampton Inn and Suites, 2860 Metro Drive, Bloomington, zip code 55425. Munogona kutibata pa nare, it's not 563-202-4426, kana 651-440-8737. Tinobatika zvakare pa Zoom, achange tiri pa Zoom, inoti 336-921-6621. Code yedu 808-737. Mukatibata, tinokwanisa kuzoita kuti muve live matinenge tiri.
Thank you. Yes, thank you very much. And signing off, I'm Sithandekile Mhlanga here in Washington.
And I'm marvelous, Mhlanga Nyahuyi.